mari hakusina because iri kusupporta budget deficit, iri kusupporta domestic debt. Iko zvino budget deficit tiri muna March kudai iri zvatopfuura kuma 22%. Domestic debt ya 43% of GDP. It's going to get worse. To get money out of the bank, hapasina munhu achatrusta bank. It's going to get worse now because ZANU yayana tina masai vaakusunga vanhu vavari kufungidzira kuti vane mari pasi pemapiro. So the minute you put in zvimutemo, the minute you put inonzi pachirungu dirigism, the minute you put over legislation, vanhu vanoita go the other way round. Economic seeds, zvinhu zvikaita zvishoma, vanhu vanodimanda, zvinhu zvikawandisa, mutengo unoderera. So when you put restrictions and say mari hakuna, tinokusunga isai mari mabank, vanhu vanoenda the opposite way.
Ko vabiti tiri kunzwa kuti pane vamwe vemakambani vakatoendeswa kumatare vachinzi vachikora mutemo webanking act. Pane chikamu here chekuti vanhu vangakwanise kusungwa pari zvino kana kuti vanenge vaakuda kutogadzira mutemo?
Hongu pane kasection ke Banking and Promotion and Anti-Money Act ndichingakanganisa inofanira kunge iri section 24. Inotaura kuti munhu anofanira kunge achiisa mari mubhenki. But kasection ichakaakaka kanofanira kuti katorwe mucondect. Money laundering mutemo uri kupushwa neUnited States of America neofisi inonzi OFAC. OFAC iri kuda kutresa mari dzenga dzichisupporta terrorism ana Al Qaeda. So yaakufosa kuti vanhu vane mari maUS dollar vabhenke. But in the context where mari yenyu inini US trend or domestic currency is debatable because can every time there is Zimbabwe dollar pasina kana issue. So kamutemo ikakaka kanofanira kuti kaiswe in context because ZANU is taking it out of context.
Vabiti ko mari inogoshaika iko zvino senyika yaakutengesa fodya?
Haiwavo haiwavo
mari yefodya impact yacho iri very insignificant to the extent yekuti the bulk of money that theoretically is supposed to go to my farmers, the majority of my farmers, vanorima ne contract farming. So in my area, we don't talk about my company, I got to say, I'm not then tobacco, so none.